Zvinhu zvanga zvasvika pakaoma pachipatara ichi izvo zvange zvavakumanikidza vamwe vanhu kuti vatore hama dzavo vachinodzirapisa kuna nachiremba vakazvimiririra. Muzvaritariro chinogwenya ava vanogara naamai vavo mumusha unogara veruzhinji wechikono hono vaudza Studio 7 nhasi masikati kuti amai vavo vakadimurwa gumbo neziro nachiremba wavakatora kubva kuHarare uyo vakabhadhara madhora ekuAmerica mazana mana. Muzvari chinogwenya vati amai vavo vakanonokerwa kurapwa sezvo vari murwere weshuga izvo zvakazokonzera kuti vadimurwe gumbo.
Munzwa wakabaya pachisi diabetic saka rakatanga kugurwa rikatanga kugurowa manje richidarisa izvo kuzovaunza kuchipatara kuti vauzati from date 2 misi wa2 havana vatendwa misi wa3 havana vatendwa kusvika tatozoenda kwaspecialist nekubhadhara specialist 400 US kuti akwanise kubva kuHarare auyozati tendis from Harare.
Muzvari chinogwenya vati vakaisa amai vavo muwadzi yakatsaurwa iyo vatinodhura sezvo vari kubhadhara madhora $30 ekuAmerica pazuva.
Kudhura but with the love we have for my mother ndo zvakaita kuti tidarwe. Now we are paying 30 US a day. 30 US it could go for a week.
Mumwe mugari amai Cleopatra Tsomondo vaudza Studio 7 nhasi masikati kuti vakaburisa murume wavo muchipatara chemuchinhoi nekuti ainge asingarapwe zvakakwana.
$30 takaenda kutown nokuti vakatanga vanyorwa kunzvinga vainonotwa ekisere musoro munhu mukati akati munhu tsvaga transport yenyu kana maredi meta sei notiudza kuti taredi tokupasa murwere nobuda naye munotorwa ekisere yemunomwe yakafa ivoti atsvaga transport ivotaudza kuti taredi ivoatwa murwere wedu vabuda naye panze ndivotaenda naye kutauni.
Amai Tsomondo vati mari yavari kubhadhara chiremba akazvimirira nemishonga yakawanda zvikuru.
Vakanzi anofanira kutorwa ekisere yemusana nekuenda kumaexcise vakasiya vabhadhira mano $100 zokuti azoonekwa futi nadokta kuti musoro wacho waichikonzeswa chivi here manje chisara mumiri ende waurait zvaumushomusho chisara chivi here manje ndoitanyaa.
Mumwe murwere adzoserwa kumba nhasi vaEric Madzimbamuto vati vadzoserwa kumba vachinzi pachipatara hapana vana chiremba.
Hakuna chiremba hapana vaanganzwa kunanga zvekutirawo mishonga yavo yavagara vayachitora pamwedzi pamwedzi ndivari kupasa kutirwa temperature nekutirwa BP chete.
Mukuru webazi rezveutano mudunhu remashonaland west Dr. Wenceslas Nyamayaro vati chipatara chemuchinhoi chakaremerwa zvakanyanya sezvo varwere vematunhu madiki vachiendeswa pachipatara ichi. Mukuru wechipatara chemuchinhoi Dr. Colette Mawire vatiwo madhokotera anga asati ave pabasa panguva yashanyirwa chipatara ichi nestudio 7. Vanhu vakawanda vari kutarisira kuti vanachiremba vachadzokera pamabasa avo nechimbichimbi zvichitevera kumiswa kwaitwa kuramwa mabasa uku nesangano ravo reZimbabwe Hospital Doctors Association. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.